Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kutarisana nenyika nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye matanho ari kutorwawo nemasangano ari kurwisana nechirwere ichi. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaRusike.
Thank you very much.
vaRusike, ndeapi matambudziko amuri kuona angadai ari kuwedzerawo dambudziko rekupararira kwechirwere chabata nyika cheCOVID-19?
Vanhu havana mvura, saka zvinhu zvakaita sekugeza maoko, vanhu vanopedzisira vasisageze maoko nekuda kwekushayikwa kwemvura. Saka tinenge tichiti hurumende dai yaita kuti vanhu vawane mvura, makazuru gaite kuti vanhu vawane mvura, sezvo vanhu vachibhadhara maredzi. Pavanobhadhara maredzi panenge paine mari zvekare yemvura, saka mari iyoyo yemvura ngaichichengetedzwa ka kuti iende kumabasa emvura kuti vanhu vawaniswe mvura, sezvo dzidziso iripo ndeyekuti vanhu vange vachigeza maoko nemvura yekuchururudza, asi mvura yacho kazhinji inenge isipo.
Takaonawo sangano renyu richishambadza kuti maakupindawo mukubatsira kupa dzidziso pamusoro peCOVID-19. Muri kubatawo sei basa nguva ino?
Iye zvino zvimo mubhuruwayo macho imomo takatreda atinoti macommunity health workers nevaye vatinoti macommunity influencers vanosanganisirana nevana vechidiki vemayouth vatiri kupa dzidziso yekuti vange vachipinda ivo munharaunda mumacommunity vachinodzidzisa vamwe. Iye zvino izvi tinotori kumanikaland kwamutare tiri kudzidzisawo zvekare masvingo, tiri kudzidzisa mugweru nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana, nokuti taona kuti chiri kudiwa kune vanhu veruzhinji idzidziso. Vanhu hatisisina dzidziso yeCOVID-19 maringe nekuti zvipi zvaungaite iwe munhu pache zvako kuti uzvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19 yatinoti community participation iya. Saka iye zvino izvi tiri paground kwatiri kudzidzisa vanhu maringe neicho chirwere cheCOVID-19 tichishanda nanambuya hutano naivo macommunity health workers yemumadhorobha kuita kuti vanhu vange vaine dzidziso yechokwadi yekuti chirwere ichi tinokwanisa kuchikunda sei.
Matambudziko api amuri kuwanawo kana kuti zvimhinga mupinyi zvamuri kusangana nazvo mukuita basa renyu?
Patinezenge tapedza kudzidzisa paye, patinenge taakupinda mumacommunity tichiita maawareness, matambudziko ari kunyanya kubva kuvanhu ndeyekuti 1, nyaya yemvura. Kungave kumaruwa, kungave kumadhorobha, vanhu havana mvura. Kwauya iyo nyaya yemaface mask iyoyo, vazhinji vari kudhurirwa nawo maface mask. Saka tinoona vazhinji vanenge vasina kupfeka, asi vamwe vari kutaurawo zvekare kuti nekuda kwekupisa kuriko mazuvano, kuswera akapfeka face mask, vamwe vacho vanopedzisira vaakuzarirwa. Saka pane dambudziko rekuti hongu dzimunguva face mask yacho anogona ainayo, asi dambudziko nderekuzarirwa nekuda kwekupisa. Kwouyawo zvekare iro dambudziko rekuti vanhu vari kuda kurarama. Saka nekuda kurarama, vanhu vari kuramba vachinosangana nevanhu vazhinji, vanhu vakawanda. Toenda kana even kana kuri kudzinhamo chaiko, dzimunguva vamwe vaakunyara kuonekwa uchingori iwewe chete ndiwo wakapfeka face mask uri panhamo. Munhu wozopedzisira abvisa face mask iya angotedzera zviri kuitwa nevamwe. Saka matambudziko akawanda. Nairo dambudziko guru nderekuti vamwe vari kuti hatina dzidziso yakakwana kubva kunyanyanyanya kubazi rezveutano, saka vanopedzisira vaakuriraya neinformation yavanowana mumasocial media and so forth. Asi paground apa, aiwa, kuvarayirwa vanhu veruzhinji vavarayirwa zvakanyanyisa, vari kutofunga kuti COVID-19 yakatopera.
Shoko ramungasiyira hurumende pamusoro penyaya yedzidziso yamataura iro nderipi vaRusike?
Iye zvino izvi tiri kunzwa vamwe vaakutaura kuti vaakuda kudzosa lockdown. Isusu tiri kuti lockdown yekubva tati nyika yose ibva yavharwa inogona kunetsa pari zvino izvi nekuda kwemamiriro yeupfumi hwedu. Zvingangodaro kuitwa maybe nehurumende ndeyekutarisa iwo mahotspots kuti nzvimbo dzakanyanyisa kana kuti dzine makesi dzakawanda eCOVID-19 ndedzipi dzacho, and then votarisa nzvimbo idzodzo voona kuti mamezhazi angaiswe kunzvimbo idzodzo kuitira kuti tideredze dambudziko reCOVID-19 nderipi. Asi zvekuti nyika yese ivharwe zvamuchose sezvatakamboita mavhiki matatu ekutanga eCOVID-19 zvinogona kuti netsei, nekuti veruzhinji havana mabasa ekubayirwa zvitupa, vanhu vanozvisenzera pache zvavo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaRusike kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Tatete.
Manga makateerera kuna va Itai Rusike vanove mukuru wesangano re Community Working Group on Health muchirongwa chedu upenyu wedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC tosangana svondo rinouya.